Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikati tifambe futi kunotenga tikasangana nemapurisa togarigwa murodhi todzosewa. Saka upenyu hwatotiomera, mamiuzi tatorijusa. Pamwe tatichidyawo kaviri pazuva, takutongozhakaraka wani.
Zimbabwe yopinda muzuva resere vanhu vachinzi vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Tiri kuda kuti manumbers evanhu vari kutestwa chirwere checovid-19 awedzerwe. World Health Organization yakakurudzira hurumende dzese kuti dzinge dzichitesta vanhu vakawandisa.
Vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu voendesa hurumende kumatare edzimhosva vachiti inofanira kuvheneka vanhu vakawanda.
Takarongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu, maprovincial hospitals nemadistrict hospitals. Saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzodzo 30, asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere vecovid.
Asi hurumende inoti yatotanga urongwa uhu.
Kune vakabva kusouth africa vakabarwa south africa about 13,000 vatiri kutresa. Ava ndo vanogona kutipa dambudziko hombe.
Vana chiremba votyira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakabva kusouth africa zvinogona kuwedzera uwandu hwevanhu vane coronavirus zvikasaongororwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yapinda muzuva rechisere vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe pasi rose. Mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu vanodarika mazana mana negumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vadarika zviuru zvipfumbamwe uye vakawanda vacho vari muSouth Africa, umo mafao vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino. Dunhu reSadc rine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vabatwa nechirwere ichi. America ine vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe vafa uye ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kunyange vakawanda vafa pasi rose vachiri vekuItaly. Asi mukedzawo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika, vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaenda kudarire pamusoro vachida kuti hurumende ione kuti zvipatara zvese munyika zvapiwa michina nezvose zvinodiwa kurapa vane coronavirus uye kuti vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vapiwe zvipfeko nezvimwe zvekudzivirira kubva kuchirwere ichi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumagwaro avo aendeswa kudare neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vana chiremba ava vati vanoda kuti dare iri ripe mutongo wekuti gurukota rezveutano, gurukota rezvemari pamwe negurukota rinoona nezvekufamba nekutakurwa kwezvinhu vatore matano ekuchengetedza vana chiremba, vashandi vese vezveutano pamwe neveruzhinji vanofamba nemabhazi eZupco kubva kucoronavirus. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti vanodawo kuti dare ripe mutongo unosungira hurumende kuti ivape zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus vari pabasa. Vati kunyange hazvo zvichiita sekuti pane vanhu vashoma vari kubatwa necoronavirus munyika, vanoona sekuti vanhu vashoma vari kuongororwa. Nekudaro vanoda mutongo unosungira kuti hurumende iongorore vanhu vakawanda.
World Health Organization yakakurudzira hurumende dzese kuti dzinge dzichi testa vanhu vakawandisa. Saka isu turikuona sekunge manumbers ari kutestwa mashomesa. Saka tinoda kuti hurumende iwedzere manumbers avari kutesta.
Pari zvino pane vanhu vapfumbamwe vabatwa necoronavirus, uye mumwe wavo mutori wenhau Zororo Makamba akashaya nechirwere ichi. Mune imwewo nyaya, kanzuro yeHarare nhasi yavhura musika mukuru unotengesa zvirimwa kumbare, zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika ekuti varimi vanofanira kuramba vachitengesa zvirimwa zvavo. Nezuro vamunangagwa vakatenderawo mumisha yevazhinji muHarare vachiona kuti vanhu vari kutambira here kurudziro yavo, uye vakaudza vatori venhau kuti vakafara nezvavakaona. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vatora danho rekuvhura musika uyu nekuti vagari vemuguta vakawanda vange vave kunetseka kuwana zvinhu zvakaita semurivo, matomatisi nezvimwe zvirimwa zvavanodya zuva nezuva.
Asi patiri kuvhura apa tichange tiine matanhatu tora ekuti pange paine masanitizers muzvimbuzi zvinge zvichishanda, mvura inge iripo, uye pange paine mapurisa akakwana kuti tinge tichikwanisa kuita yatinoti social distancing.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumisika nemimigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamirwa wadzai mangoma vanoti vatambira zvaitwa nekanzuro yeHarare izvi. Vawadzai vakurudzirawo mamwe makanzuro munyika kuti aite zvaitwa nekanzuro yeHarare, vachiti kunyange kuine lockdown vanhu vanofanira kuramba vachirarama.
Zvinoita kuti tiende mberi, zvinoita kuti even lockdown yedu ibudirire, nokuti vanhu havafaniri kutambura vashaya chikafu vari mudzimba.
Nekuda kwekushaya chouviri, vamwe vagari mumusha yevazhinji vari kupota vachiita wakiti nagonzo nemapurisa nemasoja vachimbotengesa zvinhu pamusika nemumatakshop. Zvichakadai, masoja nemapurisa ari kutenderera muguta achikurudzira veruzhinji kuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Asi masoja nemapurisa aya ayo ari kufamba ari marori ari kufamba asina zvipfeko zvekuvadzivirirawo kubva kucoronavirus zvakaita semamask, izvo zvinonzi naana chiremba zvinoisa utano hwavo neveruzhinji munjodzi. Mumwe mugari wemuHarare amai Harriet Muchava vanoti hurumende inofanira kuchengetedza mapurisa nemasoja nekuvapa mamask kuti asaparadzire chirwere ichi pakati pavo pamwe neveruzhinji.
Takutotya ivo tivachatotizadza COVID-19 yacho, because ivo kupa social distance yacho havatori nazvachose.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinokurudzira kuti vanhu vapfeke mamask nedzimwe mbatya dzekuzvidzivirira kubva kucoronavirus panguva idzo vanopinda munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana kuti vanogona kunge vaine utachiwana hwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, hurumende inonzi ine nzvimbo 30 dzemunyika dzayakatara kuti dzinge dzichishandiswa sezvipatara zvinorapa zvirwere zvinotapuriranwa. Izvo zvichange zvichishandiswa mukurapa varwere veCOVID-19. Hurumende inonzi iri mushishi zvakare kutsvaga dzimwe nzvimbo matunhu ose emunyika dzichashandiswa senzvimbo dzekutambirira varwere vanenge vawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus vasati vaendeswa kuzvipatara zvikuru zvinenge zvichizovarapa. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti pamusoro pezvipatara zvinoti Wilkins, Beatrice, Nathan Grove, izvo zvagara zvichirapa zvirwere zvinotapuriranwa nechakare, hurumende ichamutsiridzawo zvimwe zvipatara zvakadaro mune mamwe maguta anosanganisira Mutare neGweru. Dr. Manangazira vanoti kana vachinge vapedza kusarudza nzvimbo dzematunhu, vachazopa dzidziso pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuitwa chirwere ichi kune vanenge vachizoshanda muzvipatara nenzvimbo idzi vari pasi pezveutano. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Manangazira pamusoro penyaya iyi.
Mubvunzo wakanaka zvikuru. Pekutanga taingoramba tichisimbisisa nyaya yekuti Wilkins neTony Grove, nekuti izvozvo zvitori zvipatara zvakagara zviri zvekurapa zvirwere zvinotapukirana, izvo mainfectious disease hospitals. Dzimwe infectious disease hospitals dzatinadzo kuNazareta uko Beatrice Road Infectious Disease Hospital. Kwamutare kwangu nechipatara ichocho cheminfectious diseases uye muGweru, asi zvakanga zvaakutoparara zvipatara izvozvo zviri kumutsiridzwa kusanganisa kunana mashi chingu kadoma kwekwe. Tiri kudaro nekuti maeben local authorities ndio vane basa iroro rekumanage zvirwere zviri infectious tichibatsirana zvedu nesu ve central government.
Matano apa muri kutorawo kuona kuti mumatunhu ose munyika munenge mane zvipatara zvinokwanisa kunge zvichiongorora utachiwana pamwe nekurapa varwere veCOVID-19.
Takanongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu, maprovincial hospitals nemadistrict hospitals. Sechirwere zvakare chaibva kunze kwenyika, dzimwe nzvimbo dziri padhuze nemaports of entry and exit edu, maborder. Saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzodzo 30. Asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere veCOVID vachimbowana nzvimbo yekuitwa isolation vozopfuudzwa kunzvimbo 30 dzandataura dziyadziya. Asi pari zvino hatisati tanyatsopedza kunongedzera nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti maprovincial medical director kana macity health director havasati vapedzeredza tsvakurudzo dzekuona kuti nzvimbo dzedu muprovinsi ino kana mudunhu rino ndedzakati. Saka tichatozopedzeredza kunongedzera nzvimbo idzi tawirirana nevamwe vedu vachionawo zvikwanisiro kuti zvinenge zviripo here.
Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira vashandi vemuzvipatara imomo kana vari muboka reutano kubva kuchirwere ichochi kana utachiwana hwecoronavirus?
Sekuziva kwenyu chirwere chinokwanisa kutapukira kana kune vabati veutano vanenge vachibatsirisa varwere vedu. Saka tinoda kuti nzvimbo idzi dzinge dziri dzakatsarukana dzakaitwa mainfrastructural upgrades anobvumidza kuti pave neyatinoti infection prevention and control, uyewo vabati vacho vanenge vachishanda ipapo vange vatrenwa kuti vanyatsoziya kushandisa zvipfeko zvinodzivirira utano hwavo nehwevarwere nezvimwe zvakadaro. Saka iprocesi ichiri kupedzeredzwa, asi tatove nenzvimbo dzakawanda dzakukwanisa kurapa.
Avanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti zvakakosha kuti vanhu vakabva kuSouth Africa mavhiki apera vanosvika zviuru gumi nezvitatu vaongororwe utachiwana hwecoronavirus kana vakaratidza kusanzwa zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tikakwanisa kungoita mazuva akatarwa naPresident zvinobatsira isusu veutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana hwo. Veutano vari kuenda kumabasa kumahosipitari vachiona vanenge vachiti vari kuscreenwa matest kits mamwe akauya 20,000 at least anani asi hasati anyanyokwana zvatoda. Tenda kuti munhu wese azive kuti akamira zvakadii ndokuti tikwanise kuziva udzamu hwedambudziko redu. Kana takadaiso tisinganyanyotesta tinofungidzira kuti tine vanhu vashoma apa tinogona kunge tine vakawanda vari munzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vaine chirwere. Kune vakabva kusouth africa vakavharwa south africa pa about 13,000 vatiri kutresa, ava ndo vanogona kutipa dambudziko hombe.
Ko sei muchiti vanogona kukupai dambudziko ivo vakabva kusouth africa?
Nokuti kwavakaenda vane vapinda munyika yese, vamwe vanopinda vaenda kumatebeland, vamwe kumasvingo, vamwe kuHarare, vakawanda kuchitungiza. Saka ndivo vanenge vatoita kuti chirwere changa chisipo kwakati chinenge chako kati. Saka vati kuvateera tichishandisa mapmds vanova ana chiremba vakuru vemaprovinsi vaine matimu avo achienda sati yatinoti surveillance. Asi tinobvunza kuti ipapo ndo panogona kuzoti dambudziko redu rikure kuti titi tigere zvakanaka iye zvino tisati tatesa vanhu vakawanda tinenge takurumidza tikutarisira kuti svondo riri kuuya rino iri nerichatera here. Ndo patichatanga kuona vanhu vakawanda vachiuya nekuti vabva kusouth ava vanenge vambosanganasangana nehama dzavo neshamwari dzavo.
Saka muri kukwanisa here kuona zvose zvamunoda kuti mukwanise kunge muchiongorora kana kuita matesta aya, uye rubatsiro ruri kubva kupi rwekuti mukwanise kuita izvi?
Kwete zvekushandisa ndo dambudziko redu guruguru. Zvatataura kuti matesta ati kuita mashoma nekuti makitsi acho mashoma. Saka munogona kuwana vari positive vari vashoma mukafunga kuti muri kuita basa rakanaka, asi kungoti hamusi kutesta zvakakwana zvakakodzera. uyeze zvekupfeka zvinoda kushandiswa navashandi kuti vazive kuti kana ndapfeka izvi handibate utachiwana. Zvinokuita zvichimbopera, zvichimboita zvichimboshota pamwe unoona ichi pamoshaya ichi. Kana tichirwisana nechirwere chakadai tinenge tichida kuti zvose zvinge zviripo kuitira kuti chero apinda kunoona murwere, nokuti vamwe vanopinda vari madokta, vamwe vari manesi, vamwe vari vanotsvaira mageneral hands, vamwe vanongozenza muchipatara. Saka munenge maakutoita kuti haimi muri kuchimbopfeka izvi, hazvidi kuti kana zvadaro zvinenge zvaakuexposa mahealth workers.
Asi pane vashandi here vemuzvipatara vakabatwa nechirwere ichi pane vanhu vakaonekwa vaine coronavirus yacho?
Pari zvino yedu hatisati taona health worker abatwa nechirwere, asi inguva chete inogona kunge yangoti iri kudivi redu nekuti zvinombopereredza. Uyezve zviri kuwanda maybe Muharare nekuti ndiwo mune chirwere, asi tinge tichida kuti zvinge zviri kumaida kuti kumatebeleland zviriko, kumasvingo zviriko, manika yomanikaland zviriko, kuitira kuti chirwere chiro pachabudira vasevenzi veutano vanenge vainazvo.
Vanga vari mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari mudunhu remasvingo vanoti vave kuyaura nenzara sezvo zvikafu zvavakanga vakachengeta zvapera apo nyika yapinda muzuva rechisere yaparura chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba vasingaende kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura nestudio 7 vanoti vari panguva yakaoma sezvo zvitoro zvinotengesa chikafu zvave kuvhura kwemaawa mashanu uye mamwe mapurisa achimbovarambidza kubuda mudzimba. Amai Endrance Takaedza vashorawo nyaya yekukurumidza kuvhara kwezvitoro zvinotengesa mishonga kana kuti mafamasis vachiti zvinoisa varwere munjodzi.
Zvatotiomera kuzvitoro kunovhuriwa nguva doko doko kovhariwa. Tikatarisa futi nemafamasi akuvharwa zvokuti ukagwara after one hanzi ichirega kurapiwa zvaakutotiremera. Taichitarisira kuti dai varerutsa kumafamasi nokuzvitoro, tikati tifambe futi kunotenga tikasangana nemapurisa togarigwa murodhi todzosewa. Saka upenyu hwatotiomera, mamiuzi tatorijusa.
Vamwewo vekumaruwa vakaita sava Henry Makusha vanogara kune mamwe vanoti kunze kwenguva diki dziri kuvhurwa zvitoro vanhu vachinji vava kutarisana nenhamo yesadza sezvo hupfu huri kudhuriswa kubva pakatanga chirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba.
Lockdown yakangouya vanhu vasina kugadzirira, mungoziva vanhu vazhinji havashandi vakangogara. Saka mumastoro hupfu 10 kg iri kuita 250 cash, 300 eko cash. Kuno kune mamwa shuga chaiyo unewana ne120. Pana chinhu chakambodzika, zvese zviri kudhura. Tikwanise kupinda mutauni zvokwadi, mapurisa masoja ari kutirambidza ende zvitoro zvacho zvaakuvhugwa na9 zvichivhagwa na1 zvikusiya vanhu vakawanda vasina chavatenga. Taachifungidzira kuti nyange iro doro vanhu vanorida dai richitengwa ndomwa zvake ari kumba. Of course lockdown yakanaka nokuti zvikudzira chirwere, asi panyaya yemastoro dai avhurwa vachikwanisa kutengawo nemitengo yakaderera.
VaEdward Jacob Manzanga vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti havachina chekubata.
Isu mavhenda vamuno masvingo tatambura nenhamo mazuva 21 yavakarebesa hatichina oda dzedu zhinji dziri kuora kuti tiinde kunotora oda dzedu tigashire oda dzimwe dzatinenge tichikwanisa kuwana kuvarimi dzinobhurokiwa munzira namapurisa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza vatori venhau mushure mekutenderera nzvimbo dzinogara veruzhinji kuHarare kuti vachaongororazve nezvechirongwa ichi. Mune imwewo nyaya, sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA nhasi raendesa kanzuro yemasvingo kudare repamusoro richipa chikumbiro chekuti kanzuro, bazi rezveutano nerematunhu pamwe nebazi rinoona nezvemari vamanikidzwe kupa vagari mvura mudzimba nguva dzose kuti vakwanise kudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chinoda utsanana hwakawanda. Gweta remura vamatini murere vanoti mvura yakakosha kuvagari panguva ino.
pachitaurwa nezvecovid panonzi panofana kuti mugeze maoko nguva nenguva. Saka vanhu vari kuenda kuzvibhorani uko kwavanondosvika vakaungana social distancing iya inotenderwa kunenge kusina, vanopedzisira voenda muzvikova asi haina kuzopinda. Ndo vazopiwa mutongo najaji kuti aiwa tinokupai zvamakumbi zvakumbirwa nevanhu ava kuti nyaya ipostpone kusvika mangwana nakota pachitundu patichazopinda.
Muharare, dare repamusoro rakatonga svondo rapera kuti kanzuro yemapazi ehurumende aya vaone kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena munyaya yainge yakwidzwa kumatare nerimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA. Ndakamirira Studio 7 ndiri Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vachirwara vanotanga vashandisa mishonga yechivanhu vasati vaenda kuzvipatara kunoonekwa navana chiremba. Izvi zvinonzi zviri kuisa utano hwevanhu vakawanda parumana nzombe, zvikuru pakatariswa chirwere checoronavhairas icho chatekeshera pasi rose chichiuraya vanhu vakawanda. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano riri kushanda nesangano reZimbabwe Practitioners Association iro rinomirira vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu mukupa dzidziso pamusoro pezvirwere chekoronavhairas icho chaparadza upenyu neupfumi hwepasi rose izvo zvisati zvamboitika. Chinangwa chedzidziso iyi ndechekuti vanoshandisa mishonga yechivanhu pakurapa vave neruzivo rwekuti hapana mushonga wati wava kushandiswa kurapa coronavhairas, uye chirwere ichi chikabata munhu agara aine zvimwe zvirwere kare zvakaita seshuga, itsvo, chiropa, moyo nezvimwe zvirwere zvinobata vanhu, munhu iye anogona kurasikirwa neupenyu hwake kana akasawana rubatsiro rwepamusoro-soro uhwo hunowanikwa chete muzvipatara zvine mishini inokodzera iyo isina ng'anga dzinoshandisa mishonga yechivanhu. Nyanzvi yezveutano uye vari mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti dzidziso yechenjedzo iyi iri kuitwa mushure mekunge zvaonekwa kuti zviuru nezviuru zvevanhu vari kufa nechirwere ichi, zvikuru vagara vaine zvirwere zvinovanetsa muupenyu hwavo hwese zvakaita seshuga nezvirwere zvemoyo. Dr. Mudavanhu vanoti COVID-19 iyo yabata vanhu vashoma muZimbabwe pari zvino zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Italy, China neSpain haisati yava nemushonga unoirapa.
Fever number 1, kunzwa kuneta, tiredness number 2, kosora kweguri dry, tadza kufema zvakanaka ne headache. But the classical symptoms that are aya here ndo acho iwayo e COVID-19. Munhu anenge aita anza abatwa COVID-19 kana uri munhu ane other underlying conditions akafana ne diabetes, akafana na hypertension, heart diseases and we old age, thus it becomes difficult.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso papari renyatwa School of Nursing amai Susan Shoniwa vanoti pane zvirwere zveshuga zviviri zvinonyanya kubata vanhu munyika zvokuti vanhu ivava vakabatwa necoronavhairas vanogona kupinda muna taisireva.
Kungorwara-rwara vamwe vanotofa vasitaoni, vane zvakawanda zvinoitika. Saka the only way yekuti tizvibate ndeyekuti tinenge tichidyidzana, inimi ndiri mune mapeshenza yakawanda. Kana mangofungirawo kuti apa panapa hazvina kumira zvakanaka, enda kuchipatara.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association vaFriday Chisanya vanoti chirwere cheshuga hachikonzerwe nekuroiwa asi kuti idenda rinouya kuburikidza nekusadya chikafu chine utano kana wokuchiwana kubva kudzinza rako.
Shuga ikonzerwe nemuroi. Unoona kuti ukarwara diabetes paya unenge wakuti ichazvishoma nezvishoma, ndidzo vanenge vachiitira kuti the more food you eat, the more sugar you get.
Vachisanyu vanoti chirwere cheshuga hachisarudze nokuti chinobata mazera ese. Vanoti vanhu vanonyanya kubatwa nechirwere cheshuga vanhu vasina nguva yokugwinyisa miviri yavo kuburikidza nekuita zvinhu zvinoita kuti ubude dikita. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Practitioners Association amai Saruza Jaravaza vanoti vanhu sere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushayikwa kwemari inodiwa muzvipatara zvinana chiremba.
tinoti 80% yevarwere vari kurapwa kuzinikwa kunga tichozvigona zvese tinokurudzira kuti vaende vachinotariswawo levo yavo yeshuga kuti iriyo ndiyo chaiyo here.
Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumwoyo, tsinga dzekumaziso netsinga dzekuitsvo, zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyoni vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, kanzuro yeHarare iri kuenderera mberi nekugadzirisa nhandare yeRufaro Stadium, kunyangwe vakawanda vambomira kuita mabasa senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vashandi vane chitsama vekanzuro yeHarare havana kumira basa panguva ino yezororo remazuva makumi maviri nerimwe chete mukuedza kurwisa chirwere checoronavirus, vachienderera mberi nebasa rekugadzirisa nhandare yeRufaro pamwe neGwanzura Stadium. Asi vashandi ava vaparadzirwa kushanda panzvimbo dzakasiyana siyana kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chashuramare pasi rese ichi. Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti havana kumisa basa rekugadzirisa Rufaro neGwanzura Stadium, asi kuti vakangodzikisa uwandu hwevashandi ava zvichienderana nezvakatarwa nehurumende. Nhandare yeRufaro pamwe nedzimwewo dzakaita seNational Sports Stadium neGwanzura muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yezvikwata zvenyika uye mitambo yePremier Soccer League. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti nhandare yeRufaro inofanira kupera nechimbi-chimbi kuti vasazonoshandisa musha wevamwe.
Rufaro Stadium inofanira kutogadzirwa nekukurumbidza, because isusu masapota eDynamos hatina mari dzekutoti gemu rakazotambirwa kunze kweHarare hati afford kuti tikwanise kuenda kunosapotawo. Saka yakatambirwa mufaro masapota mazhinji tiri muno muHarare, tinokwanisa kuparapara kuti tisapotawo tiripo murufaro imomo.
Studio 7 yashanya kuRufaro Stadium ndokuona magedhe akavharwa, asi muchiratidza kuti mune basa riri kuitwa. Mumwe mushandi wekanzuru abuda munhandare iyi ataurira nepfenyuro ino kuti havana kumbobvira vamira basa kubvira musi wa30 kurume apo pakatanga lockdown. Mushandi uyo aramba kudomwa zita sezvo asingatenderwe kutaura nevatori venhau, ati havasi kushanda vakaungana panzvimbo imwe chete, asi kuti vamwe nevamwe vane basa ravo ravari kuita. Mumwe mugari weMuHarare vatapuwa Jakaras vanoti vese vari kuenda kumabasa panguva ino vanofanira kuzvidzivirira coronavirus kuti vasazotapurira chirwere ichi kune vamwe.
Tinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire.
Vachideme vanoti vakaita kuti vashandi ava vauye kubasa nekuti rimwe basa rakatangwa rinofanira kupedziswa richiri nyoro, nekuti kusaita izvi kunozoda kutangisa patsva zvekare. Sekutaura kwavachideme, nhandare dzeRufaro neGwanzura dziri kutarisirwa kuve dzapera kugadziriswa makundano enhabvu emwaka uno asati atanga. Zvinhu zvikafamba zvakanaka, makwikwi aya ari kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kuzeya nyaya zviri kuitwa nehurumende mukati mekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus uye kutambirwa kwazviri kuitwa neveruzhinji. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva resere vanhu vachinzi vagare kumba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Vana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu voendesa hurumende kumatare vachiti inofanira kuvheneka vanhu vakawanda. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda ba